Isusu sesangano reHarare Residents Trust tinoda kuti tiratidze kunyanya kutsutsumwa kwedu kuti kanzuru inotaura zvematanho ekuvharisa zvibhorani zvinoshandiswa mumisha. Chatinoziva ndechekuti kanzuru iri kuda kuunza maprepaid water meter. Zvavari kuda kuunza maprepaid water meter, vari kuda kuedza kuti vamanikidzise vanhu wese kuti vatosvike pakushandisa mvura dzinobva pamatepi. Ivo vanhu vazhinji vachitsutsumwa nemvura inounzwa neCity of Harare kuHagari kuti ine tsvina, ine ruvara rusinganzwisisiki. Saka kwatiri isusu danho iroro haribatsiri, nekuti takadzidziswa pakamboita kolera kunzi zvibhorani izvi zvinogona kuisirwa chinhu chinoti mvura painopombwa inokwanisa kubva yatritwa. Kanhu kanoiswa pachibhorani, vari kureva here kuti vari kushayiwa mari yekuisa tunhu tunotrita mvura kuti vanhu vazochere mvura yakachena? Uye kune matablets aya aipiwa vanhu, ndiwo avangadai vari kupromota kuti ashandiswe senzira yekuchenesa mvura.
Imiwo sevagari, makamboziviswawo here pamusoro pekuti vanhu vamire kushandisa zvibhorani izvozvi zvinonzi zvine tsvina izvo?
Isusu seHarare Residents Trust tinoenderera mberi nguva zhinji tichikurukura nekanzuro pamusoro pezvinetswa zvevanhu. Uye munzvimbo dzese idzi dzine zvibhorani, tinozviziva kuti kanzuro yedu haisi kukwanisa kupa mvura kuvagari vose. Kanzuro iri kupa mvura kuzvikamu zvingangoite 45 kubva muzana muHarare yose. Zvazvinoreva ndezvekuti apa kanzuro yedu inofanirwa kunge ine imwe nzira yairi kuda kugadzirisa dambudziko. But tiri kutoona kuti vari kuda kuomesera vanhu, nekuti zvikamu 55% zvisingawani mvura izvi zvichaenderera mberi nekutambudzika zvikuru. Nekuti iko zvino vagari vazhinji vange vari kumiramira vachishandisa zvibhorani zvakacherwa neUNICEF, zvakacherwa nevanhu vanobatsira vakafanana nemachurches, achibatsira kuti guta rifambe zvakanaka.